ndinoona drugs iya irikutokanganisa kunyanya saka tarisari chidii asi tikangobata nyaya yemadrugs chete kusaisa maawareness campaign tisina kubata tiri kukonzera kuti vana vafunde madrugs andifunge kuti tinenge taita justice to the case asi tinofanira kugara pasi tomboona kuita tsvakurudzo kuona kuti tiri kukonzera kuti vana vapinde mukutora zvinodhaka
chii makatarisa imi chamunoona sekuti ndoo chiri kukonzera kuti nyakanyaka dzese idzi dziwande dzikure munyika kudai
pane nyaya dzakawanda dziri kukonzera vana kuti vaidaro imwe yenyaya dzacho ndeyekuti vana mahuman beings social beings inoda kuva nethat sense yekuti ndiri kuitawo meaningful participation in my society kana kumunyika mangu but ifaindi kuti vana vechidiki vakawanda vakatopedza choro hapana pavari kukwana even decision making kuzviti zviri kuitirwa saka vakutaya kuita zvinhu zvekuti vawane comfort in hakuna mabasa hapana development yekuti oraiti zvakusinobasa chiivo chakuda kuitira chaunogona namaoko ako kuti ukwanise kuwana mari hakuna izvozvo saka vana vechidiki vari kutaya kuita runaway
chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi
inini ndiri kuziva kuti hurumende ikakwanisa kuita maprogram maybe the province kana the district kuti vana vechidiki ndevapi vane zvavari kuita kuti vanofunga kuti zvinogona kubatsira because vechokwadi vana vanenge vanawo isisi we are at community level weinteract nevana vakasiyana siyana unotoona zvechokwadi kuti munhu uyu akawana mari zvesi akawana mukana akawana that exposure anogona kuzoita zvinhu zvakakura and maefort ese wacho achicomplimenta government program but no one is recognizing them hapana ari kukwanisa kuvaona kana kuvapa mukana wacho anototi tinotosvikira kuvakuru kuvakuru vamaministries but havasi kutipa mukana wachona
saka muri kuona sekuti mapurisa nevemutemo vacho varimuwo mazviri here
mapurisa anogona kunge pamwe vachipotwa kumuhomwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumashure kwavo zvekuti havana control over it so at the end of the day vanhu vanobva vafunga kuti maybe zvinenge zvine vari kumashure kwacho nevanoinfluence